Zvirikuita ndezvekuti ka machiremba ese pamhiri atoti iwo haachadi kushanda nekuda kwekuti taka engage government musi wa23 January tikavanyorera petition yange yasainwa ne97 signatories. Vakapindura tsamba yanga iri very vague yekunzi we are still working on it on every point that was raised. Musi wa5 February takanyorera minista futi imwe tsamba yekuti aiwa maanza amakatipa patakakumbirawo papetition pakasaina vanhu 97 musi wa23 January ka hatikunyatsowirirana nezvinhu zvataida kubvunza. So to that effect tichikutodedzerawo kuti kana musina kuadressa nyaya dzekuti the safe thing mapatients haafaniri kuwanikwa ariwo ari kutobuda muchipatara nyero maprescription obva anonotenga madrugs. Is an abuse of the taxpayers' money. And then the second thing, my patients are funny go asking me to my machines are to shanta are as old as I am. As now to service you. Then the next thing they would my doctors, my working hours are my bosses working out director and all that. Ndivo vaakutoma moderator ondo kutozoforswa kushanda ivo wakaneta watomboshanda dzimwe 24 hours ka utozopinda kana 36 hours the bus and ipapo panenge pasina chaunenge wakutoita unenge watovapa autopilot. And the next thing ndeyekuti takanzi na 2014 doctors on call allowance iri kuwedzerwa kusvika pa $720. Hapana chakaitwa to this effect, which means 4 years chingonyepirwa kuti mari iyoyo ichawedzerwa. And an unhappy doctor ka is a very disgruntled doctor, hapana chaanoshanda iye asina kana mari muhomwe. Tikatoti aiwa tinotowedzerwa mari dzedu in accordance with what you agreed to. Tikatozorienaza futi kuti staffing yachona not even doctors only, manesi, malebu, vanhu varikushanda kulebu and vamwe vanhu in general varikushanda kuhealth, staffing yacho haisitokwana. Tikutongodawo kuti vawedzere mapost ekuti at least madistricts ane vanhu vashoma ivavo ka vakawana vanhu vakakwana vanombobatsirana, hapana nidi yekuti varefee nekuda kwechiremba vaneka. And pano pampiro futi zvoda chibatsirana maworking hours ongona kutongozi chimboshanda shamwari. But iwo watoshanda kana 24 hours wotozowedzera mahours wakatoneta. Tikatoti futi zvati kutoda tikutokuti mari yatikuwana alright ivo tikuwana mari isina kukwana ka but at least ngaimbomechawo maoriginal standards. And then the last point was that tikuda kuregrade kuti correct salary grade kuitira kuti zvizivikana kuti kana ari junior doctor salary grade yake ndee, kana ari senior doctor salary grade yake ndee, because havana kutombo observe izvozvo. Currently as we speak ka a senior is earning less than a junior, which is not really acceptable. It's very unacceptable. Saka tavapa nyaya iyo ka tikatovaudza kana mukasaadressa nyaya idzodzo by the 1st of March, which is 21 days from that particular point in time when we handed them the letter, to weigh in back on industrial action. It's unfortunate because our autoboradza agency concerning that issue hapana chiri official chakanyorwa. Of course vangoita vameetings here and there, but hapana chiri official chakanyorwa. Isu takavaudza tikavapa nguva yakareba kuti at least vataure nesu, engage in dialogue. We decided kuti chitori nani kuti straight and restoration, because that's the only language that the employer understands.
Saka zvipatara zvehurumende pari zvino zviri kutora varwere vanenge vakaita sei kana makanda mapadza pasi?
Zvatikuita izvizvi ndezvekuti vanhu vari critical ndo vanhu vari kuonekwa. That is unfortunate because it's very difficult to judge from a point iri kure kuti uyu ari critical uyu haasi. And it's really very hard for other doctors to say tikuenda kubasa vamwe vasiri kuenda. Saka zvekutorema zvese izvozvo.
Ko vana mukoti manesi vari kuenda zvavo kumabasa here?
Manesi ese ari pabasa.
Saka muri kutarisira kusangana nehurumende riini kuti muedze kukurukura nyaya?
Kana hurumende yada kuti iyo yakuda kuzotaura nesu kuti tiwirirane tishandirane nayo zvenge zviri right. Because so far ka kubva patava patsamba musi wa5 vanenge vasikuratidza shungu dzekuda kuti vataure nezvo.
Chii chamunofungawo chiri kukonzera kuti hurumende isakasike kutora matanho kukugadzirisirai matambudziko, nekuti unoona kuti every year mune muchingosangana nematambudziko iwayo?
Hatichanyatsonzwisisa because takabvira kare tichiramba tichingowanzwisisa. Paanongoti aiwa zvakamira kudai, mari hakuna, tikumboedza kuti tishandirane, tinhurisane netreasury tiite sei. Takabvira kare tichivanzwisisa, patatozoona kuti tiri kutoitiswa.